vagarwe pachivi growth point vanoti nekuma kwakaita upenyu vari kutadza kubhadhara zvikwedzi zvavo uye vari kutyira kutoirwa dzimba nemagweta ekambani yemavhiringidzi elegal practitioners yekuHarare iyo iri kuvavhundutsira. Sazvigaro wechivi Residents Association Vakizito Chuma vanoti zvinovarwadza kuti kanzuri inovaendesa kumagweta ichida kuvasungisa asi iyo isina kumboita nzira dzekuti vataurirane.
Yes, tiri kugunoona chose kuti mafungiro edu anga ari kuti kanzuri inofanirwa kutanga yaonana nesu vakare neResident Association titaurirane kuitira kuti vanhu vasagare vachisha, nokuti kana yatopindigwa nemagweta zvikuru ivava vakabva kuHarare vatombosvika pokuti vanhu vangavosha kuti dzimba dzoinda. Saka shure yedu ndeyekuti tisevenze tose nekanzuru naDA nesu nevagari vokwachivi tisingati tichibhadharurana, nokuti zvinhu zvese tozviona kuti zvakaoma munyika medu. Tinotarisira kuti kanzuru inofanirwa kuti paliwe yokuti titange on a fresh.
Vachuma vanoti vagari vazhinji vari kutadza kubhadhara mitero nekuomerwa kweupenyu uye kanzuri yavo haisi kuita basa rayo nemazvo. Mutevedzeri wasazvigaro wechivi Residents Association vaClaudius Hungwe vanoti kanzuri iri kutotambisa mari kubhadhara magweta kuti atevere zvikwereti kuvagari sezvo vagari ava vari kutotamburawo zvavo.
Ishe yama debt collectors panyaya yevanotora zvikwereti on behalf of the council taishuva kuti enotapuwa mukana kuti titaurirane necouncil rather than kuti madebt collectors ongouya achibata vanhu. Kukungona kuti kwataa kuita taa kuti debt collector ndeakutowana mari kudarika kuiyo council, saka nyange maservices anoramba anguva epasi nemhaka yekuti mari iri kuenda kupi kumadebt collectors.
Sazvigaro wechiviruwa district council vagodri huruva ava vachangosarudzwa vanoti havasati vava kunyatsoziva kuti zvakamira sei sezvo vachangotanga basa. Asi vanoti vachatarisa nezvenyaya iyi pavanoita musangano wavo wekutanga vonzwa nevashandi vekanzuru zvizere kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Mukuru wekanzuru yechivhiriro district council Vatariro Matavire vabvuma parunhare kuti vari kushandisa magweta ekwamavhiringidze kutevera zvikwereti vachiti vakaita izvi mushure mekunge vanoita nekutaurira nevagari kuti vabhadhare zvikwereti. Vatiwo danho ravakatora riri pamutemo wemakanzuro ekumaruwa. Asi vamatavire vati havazivi nemusoro kuti chikwereti chevagari chasvika pamari iyi, vachiti vachazotarisa kana vava muhovisi mavo. Asi vamwe vashandi vekanzuru varamba kudomwa nemazita avo sezvo vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti vagari vane zvikwere zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora. Vamanishora mavhiringidze vati chokwadi kuti vari kutevera zvikwereti kuvagari vekwachivi vavati ava vari kunetsa kanzuru nekusabhadhara mari yayo. Nyaya yekushandiswa kwemagweta kutevera zvikwereti yakaita mutauro mumadhorobha akawanda munyika anosanganisira Masvingo, Harare, Chitungwiza, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 kwachivi, ndini Gandri Maramba.